trendybeats.com.
Hanging on my titty.
It's Dr. Chai.
Maria Musandere. Nakumbira mutitendere. Kupinda nino uyakore. Madigika na chembere. Dia tino tendere tamshama. Anasisi vanele tamsama. Naro wala karavarashama. Taka Maria Musandere. Musandireka. Baba ndichifamba ndeka. Bariko vanondietsa. Maria Musandere. Musandireka. Baba ndichifamba ndeka. Maria Musandere. Maria Musandere. Lokumbira mutitendere. Kuzofa utava chembere. Mutumwa mutisendere. Maria imboti kwanire. Asi tinotakwa atishamire. Kune zvinotaka mutiganure. Maria Musandireka. Kunze kune mhepo ndingapeperetswa. Vamwe ndevesungwa vamwe ndeveyeka. Takwa kufamba kunge chitemineta. Saka Maria Musandere. Sandireka. Baba ndichifamba ndeka. Ariko vanondietsa. Dani Maria Musandere. Musandireka. Baba ndichifamba ne, je ndichifamba neka. Maria Musandere. Maria Musandere. Maria Musandere. Maria Musandere. Maria Musandere. Amaneka. Amaneka. Maria 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 Musandere. Maria Musandere. Amaneka. Maria 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 Maria.
More music on trendybeats.com.